Isu semagweta eko 00. Tiri kushunguruzwa chose nekuti tukona magamba akarwira nyika aya achishunguruzwa vachisungwa. Tanzwa kuti vamwacho vari kuda kuchajwa nemhosva yekuti vari kunzi vanga vachiedza kubvisa hurumende yakasarudzwa nechisimba, kana kuti vari kunzi vari kuita zvekutuka mutungamiri wenyika. Ndo imwe chaji yacho yatanzwa kuti ndo yavachachajwa nayo.
Muchitarisawo zvavari kunzi vakaita, inganzi mhosva here yekuti munhu angatonzi aida kupindigura hurumende?
Isu tinongotarisa pabumbiro remutemo rinotaura kuti munhu anokwanisa kusarudza munhu waanenge achida kuwirirana naye, nekutiwo munhu anokwanisa kutaura zvaanenge achida kutaura. Ndo dzimwe kodzero dziri mubumbiro remutemo. Tichitarisa zvakaitika, tinenge tichiti vaida kuteedzera zviri mubumbiro remutemo zvinovabvumidza kuti vakwanise kutaura zvavanoda kana kuti vawirirane nemunhu wavanoda kuwirirana naye.